Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri Gumi Guru 8, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuyambira hurumende kuti vashandi munyika yose vasharatidzira pamusoro pekusagadziriswa kwezviri kunetsa vana veZimbabwe. Kanzuru dzekwekwe nechegutu dzinopiwa mamiriyoni emadhora kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masiweji. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions riri kuyambira kuti vashandi munyika yose vasharatidzira vachinyunyuta nekwarinoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzisa zvinhu zviri kunetsa vana veZimbabwe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti mumwedzi yose yadarika iyi zviri pachena kuti hurumende haisi kuratidza kuti matambudziko ari kusangana nevashandi anogadziriswa sei. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vakawanda vanozviziva kuti mumwedzi yakapfuura takambotaura nyaya yekuti hatisi kuwirirana nehurumende pakuti hurumende haisi kuratidza kuti kakava iri kana kuti matambudziko tiri kusangana nawo nevashandi anopedziswa sei. Taona hurumende ichingoita mitemo kana kuti mapolicies isingabvunzi kuti zvinoaffecta sei vashandi. Taona mitengo yezvinhu ichingokwira zuva nezuva. Masalaries haasi kukwira. Tiri kuona hurumende ichingochinja nyaya dzemari kuti ndedzipi mari dzinofanira kuva dzichishanda isina kumbobvunza kana vashandi kana vemabhizinisi. Hurumende haisi kutaura kana nani nezvese zvavari kuita, asi zvese zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevashandi. Saka nguva yapfuura taiti isisu tiri kutenderera Zimbabwe yese, tiri kusangana nemamembers edu nevamwe vakasiyana-siyana tine urongwa hwokuratidzira. Hatina kubvira tabvisa nyaya iyoyo mumajenda medu. Tiri kungotaura kuti kwasara chete kuti didaidzire kuti tinoregera rini mavasa. Saka urongwa uyu wakagara uripo kuti richatoratidzira. Tambofungidzira kuti maybe hurumende ichanzwa zvichemo zvevanhu yogadzirisa. Tiri kuona kuti tiri kungombunikidzwa, zvinhu zviri kuendera pamberi zvichioma. Mafuta ari kukwira, mafuta ekufambisa ari kukwira zuva nezuva achiita kuti zvinhu zvese zvatinoshandisa zvikwire. Saka kwasara chete ndokuti tidaidzire zuva.
Asika vamoyo, takaona nguva yambotorwa matano nenhengo dzesangano renyu pakaita kudeurwa kweropa, vanhu vachipfurwa migwagwa nezvimwe zvakadaro. Asi zvinhu zvamuri kutyirawo here kuti zvinogona kudzokororwa zvakare?
Kwete, isisu semaziviro edu ndezvekuti makore apfuura haisi zvekutanga kuti vashandi varambe mavasa. Zvakaitika muna January kwange kuri kuita kwehurumende. Vakawanda vakutoziziva kuti ihurumende yakakonzeresa kuti kudeuke ropa. Ihurumende yakafambira vanhu kudzimba. yakarova vanhu vasina zvavakanganisa ihurumende yakasunga vanhu. Saka hazvitibvundusi nenyaya yekuti ZCTU haisi vato rakatanga kuvapo gore rakapera. Ivato rakagara riripo kwemakore nemakore richiratidzira panenge risingapfari nezviri kuitwa nehurumende. Saka hatinei nazvo zvavari kuita vehurumende, tiri kuronga zvete zviri kudiwa nevashandi.
Saka mungatarisira kuti zvingaitwa riini tichiona kuti nguva yareba muchingovimbisa kuti mune urongwa hwamuri kuita?
Tingangodaizira kana mangwana chaiko. Saka mamembers etu tinovataurira kuti chigarai makagadzirira. Tingatadzo kukwira pamusoro pemuti tichitaura nezvazvo maningi tinenge takutoita kuti shiri dzobhururuka ka. Saka tiri kutoronga mamembers etu anozviziva kuti isi nguva yakarevesa, zuva racho risina kusvika.
Pane imwe nzira here yamungaita yekuratidzira nayo isiri yekupinda mumigwagwa?
Isisu hatizopindi pamugwagwa nemagadziriro taita. Tiri kuti isisu tichagara kudzimba tisingaendi kumavasa.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Vana chiremba munyika nezuro vakaramba kutambira kuridziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa. Vakativo vave kuda kubuda musangano rinomirira vashandi vehurumende reHealth Apex Council. Vatori venhau veStudio 7 muBulawayo vanoti vana chiremba kuUnited Bulawayo Hospital nemuPhilo havana kutambira kuridziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa kana vasingadi kuendeswa kudare revashandi reLabour Court. Naizvozvo Labour Court inotarisirwa kunzwa nyaya iyi nhasi masikati kutonga kana kuramwa mabasa kwavana chiremba kwemazuva makumi matatu nematanhatu kuri pamutemo. Bazi rinoona nezvemari rinoti rapa mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe emaRTGS kukanzuru dzekwekwe nechegutu kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masuweji. Mari iyi iri kubuda muhomwe yeIntergovernmental Fiscal Transfers. Kwekwe yapiwa mari inosvika mamiriyoni mashanu nezviuru zvisere, uku chegutu ichipiwa mamiriyoni matatu nezviuru zvipfumbamwe. Makanzuru akawanda ari kutatarika kugadzirisa matambudziko emvura sezvo vagari vakawanda vasiri kubhadhara mitero nekuomerwa neupenyu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzere wameya wechegutu vaMafios Shumba.
Tine mapaipi atinawo ari kumaold location ekumap nemac nemaara nemaz. Old location iyoyo mapaipi acho avora, saka mvura yakudambuka. Madambukiro anoita ndezvekuti inogona kuzosangana nesuwa panenge pakunaya mvura. Therefore takaisa chikumbiro chekuti tiwaniswe mari yekuti tigone kugadzirisa mapaipi iwawo. Saka hondo yatatinayo ndeyekuti tikagona kugadzirisa mapaipi nekuisa mapombi manyuwani tinogona kusolva problemu iyoyo.
Saka manga maisa chikumbiro ichi riini chaizvo?
Tingangoti taane nguva tichingotaura nezvazvo mumacouncil meeting medu tichiisa maresolution okuti tibatsirwe kune hurumende. Saka tasvika pakunzwika manje kuti problemu iyaya iwo vegovernment vacho zvinhu zvavakaona fizika kuti chegutu yanga isi haina kumira mushe.
Saka hurumende yakatotumira vaongorori kuzoona kuti zvinhu zvakamira sei?
Ichokwadi izvozvo.
Vakauya rina?
Ndingati kubva pazvakaitika vave vana minista velocal government vakambouya, but ino nguva yacho ndakandisati ndapinda muofisi. Saka ozopinda muofisi changuva chinhu changa changogara chingotaurwa nezvacho.
Ko, panyaya yemvura yekunwa zvinhu zvakamira sei? Muri kukwanisa here kuchenesa mvura yamuinayo?
Yeah, at the present moment tiri kukwanisa, because tiri kukwanisa. Zvingave tine mamwe machallenge zvekutomboshayiwa hedu mushonga apo neapo, but hakusiko kuteta sina kuchenesa mushonga tinogara tine kamwe katinenge kaka yatinotsvaga umwe tine kamwe katetisinako hatisati tashaya zvokushayisisa.
Kweyo vagari vari kukwanisa here kubhadhara mutero kuti mukwanise kuvawanisa iyo mvura yacho?
Ya, iyo ndo imwe challenge yekuti vagari havasi kubhadhara. Chikonzero chokuti vasabhadhara ndiyo nyaya yekuti sekutaura kwandaita kuti mapaipi emvura afa, saka dzimwe dzimba hadzichasviki mvura. Saka vagari kuti vazowanika vachibhadhara vanenge vachiti tobhadhara chii ini pamba pangu pasingasviki mvura. Saka tiriona dambudziko iroro richapera nenyaya yezvandataura kuti toda kuripeya mapaipi ese akadambuka kuma old location kwandataura ikoko, and ndiwo kukuru kumapi nemasii nemaar ndo inonzi chegiti yacho.
Mutevedzeri wameya vekuchegutu vamafius Shumba vange vari parunhare muchegutu naBlessing Zulu weStudio 7. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zviri pamutemo muBotswana hwadzikira nechikamu chimwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana tichienzanisa nezvaivapo mumwedzi mina yekupedzisira mugore ra2018. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Gwaro rakaparurwa neStatistics Botswana nemuvhuro rinoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zviri pamutemo muBotswana zvikamu makumi mana nepfumbamwe nezvidimbu zvitanhatu. Vanhu vemuZimbabwe vakapiwa mvumo yekushanda munyika iyi vakadzikira kuzviuru zviviri nemazana masera nemakumi maviri kubva muzviuru zviviri nemazana masera nematanhatu nevaviri vaiva nemvumo mukotoro yekupedzisira mugore rakapera. Kunyange hazvo uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe wadzikira, zvizvarwa izvi ndizvo zvakawandisa kudarika zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinoshanda munyika iyi. Gwaro iri rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasiri zvizvarwa zveBotswana vane mvumo yekushanda munyika iyi zviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe. Kuderera uku kunotevera mutemo wakadzikwa nehurumende yeBotswana makore matatu apfuura senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda zviri pamutemo munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzemitemo yemabasa ane vashandi uye vachidzidzisa paGaborone University College Flow vatakudzwa matambo vanoti hurumende yeBotswana iri kumanikidzwa nevagari venyika iyi kuderedza uwandu hwevanobva kune dzimwe nyika.
Uri kuona kuti ipressure yethe inonzani political climate futi iri kuita kuti zvinhu zvive zvakamira zvakadaro, because one of zvinhu zviri kucomplaina vanhu vemuBotswana zvigaro zvemuno ndezvekuti zvone hakuna mabasa ese aripo ari kungopiwa chi vanhu vekunzi. Saka ndizvo zviri kutoitika izvozvo kuministry yelabor.
Vamatambo vaenderera mberi vachiti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe unogona kuderedzwa nemhaka yekuti vamwe vange vasingawedzere dzidzo yavo.
Chakakosha muno munyika especially kana uri muBotswana is kuti unofanirwa kuzviupdata semuntu, haufangi kungova what we call academic dinosaur. Kana une degree itauka masters so that you become more nonzani of an asset munyika than kungoti zvoni wakangogarira degree roro raunaro ever since 1990 amenoningi. Saka ndizvo chinhu chakakosha kuti zvoni at least munhu azviupdate.
Chizvarwa chenyika iyi vatsepo Samuel avo vanogona kutaura rurimi rwechishona vanoti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakazvigokera moto muziso nekudzidzisa vagari venyika iyi mabasa emaoko.
Chinhu chekonzero kuti mapemiti epasi ndinyaya yekuti Botswana vakuziva kugadzira vaifundisana namaZimbabwe kuita basa roro rogadzira especially rogadzira maoko here ndevaridzidzisa manje izvozvo zvakuruziva manje kwanza vanoita kuti vatarisa soma ndakuruziva datswaye mapemiti avo achienda pasi. So
chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisai muchade hama vanotiwa kushomeka kwemagwaro ekufambisa munyika yeZimbabwe kunogona kunge kwakonzerawo kudera kwevari kushanda zviri pamutemo muBotswana.
Bhoza, hazvingaite kuti uapply permit usina passport. Unogova hazvitomboite hazviite bhoza kuti uapply permit unge une valid passport.
Mumwe anorarama nemabasa emaoko mudhorobha reFrancistown vadanai Mere vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunyika dzakaita seNamibia neNigeria uko kwano badarwa mari dzakati wandei.
Vamwe vari kunoenda kune dzimwe nyika. Kunana Namibia, kunana Angola, kunana Nigeria, kunyika dzakawandisa dzavari kuenda. Kumusha hakuna chiriko, kutaura choko. Kutaura choko adi chaicho. Kumusha hakuna chiriko, hakutorina.
Vamatambo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitangise kuvhura makambani muBotswana. Izo zvinoita kuti zvisanyimwe mvume yekushanda nekugara munyika iyi.
Pane maopportunities akawanda for my investors. Saka if zvizvako zveZimbabwe are able to open manonzani their own firms, their own companies, that could actually help in the increment of my permits and accept. Because you are not only taking money out of the country, but uruku employer vanhu vemubi vemuno mucountry. By so doing, uruku solve issue ye unemployment. Saka that way your permits will be favorable.
Kusamira zvakanaka kuzvinhu muZimbabwe ndiko kuri kupa kuti vamwe vanhu vaende kunotsvaga maforo manyoro kune nyika dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munyusdei mune nyaya inoti hurumende iri kutadza kuziva kuti vanhu zana negumi nevana vakafa nguva yehondo ndivanani sezvo vasina michina inotarisa DNA. Mitumbi yevanhu ava yakawanikwa muOdzi Adwell Copper Mine. MuHerald mune nyaya yeReserve Bank of Zimbabwe ichizivisa kuti bhanga iri harisi kuronga zvekutora mari yekunze mumaaccounts evanhu. Daily News, mumiriri weGermany muZimbabwe vaThorsten Hutter vanokurudzira kuti pave nekutaurirana kwakasununguka muZimbabwe uye kuti pave nekutambira pfungwa dzevamwe kunyange dzakasiyana nezvido zvevamwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko mhuri yeZimbabwe, inivo ndine mubvunzo wangu. Ndine Francis Mhlanga, ndiri paPietersburg apa South Africa. Mubvunzo wangu uri kugovernment yeZimbabwe kuti kubva zvavakapa vanhu minda kuti vanopinda muminda vawana ivhu. Kwecho chinotadzisa kuti iko ichipedza basa rayakatanga kuti vanhu vagare vavake vachiziva kuti ndobhatave rifu rava redu zvechokwadi chii. 20 years now vanhu vari mukati memapurasi asi havasati vapegeba, pasati pava nechinoratidza kuti zveshuwa ivhu rava ravanhu. Sei vanhu sei vatungamiriri vachida kushandisa vanhu papolitics kuti ivo vangorla vachishandisa vanhu.
Mangwanani mangwanani vanye vateveri venhemfuro Studio 7 nevateereri. Studio 7 indiri munhu anoya kuteerera zvamumaprogramu eyustrim. Panyaya yelive togogaurana wamugara mushedza everyday gaurana kaikari pakusvika gaurano vhana tongodzima foni. Hakuna umwe munhu anokwanisa kuuya anotadzwa kuti hatinyatse kuteerera takasununguka. Mataura agaurana ayaka tsvaga imwe munhu wekuzanipiefu anogona kutaura. Gaurano anotaura zvinosota zvinogumbura kuti mosara moita purogiramu ndada kutofona naye hasha dzanaabvita ingorega kutongofona ndokuita switch off redio yacho. Aiwa akanaudza kwaiwa gaurana ndofanira tokudzima redio bhozi munhu iyoka anogodira vanhu akavanda kudza vanhu ari kukumbira nezvemunhu iyeye. Saka kuti teerera studio palive tokupana gaurani ka vashoma vachapedza vasateerera. Maitenyu
nachuma
nachuma mwe ndichuma futi vanhu tu ivava mazviitenyu ndoti wageneral mukanya ndiri ku Pretoria.
Manheru manheru pa Studio 7 apa tadzoka futi nhasi unowa kuti chingotenda nenhau dzamunotipa dzakanaka ivo takutaura neao ari kutaura neye kuti zvinhu zvichazoda kuti ome zvichazonaka gore rinouya kana mvura yazonaya angasajairira. Anhu anomboryei pesa pa kusvika gore rinoya mvura inonaya ichizoibvisa anhu mune ana April. Saka pesa pa anhu anonge achimborarama ni kuisa kana ya mvura ane dzimwe pfungwa ivi angada kutarisire mvura vachiunge yamwe hurumende ingaisa jairira yazvitadza zvinhu zvaoma kumana zvinhu mai. Shuwa inga ite nyika yekuti mitengo inokwira everyday, diesel everyday, the next week ichakwira. Ndotoo kune madhokuta angaramba akadzvanya, ngaasanyengererwe netumatutu zvomana, akatopera kukwa kudaro. Akandopuwe tumatutu tusina nebasa yasanhu akafa hazvishandi chinhu. Ngaramba akadzvanya, ngaramba akatsika, ngaatsigira, ndatenda hangu. Tenda hangu chaizvo. Bye-bye.
Magadi zvenyu vana vemhuri yeZimbabwe, ini ndiri kutaura ndiri muno muSouth Africa, but ndiri kuchema nenhau yavamunangarwa vasingagoni kusunungura nyika. Tiri kurwadziwa nesituation yekuti ivo ndipuresidendi munyika, asi zvinhu zvakangooma, hapana kana chimwe chavari kukwanisa kugadzirisa. Zvinofamba sei, ngavabvume kuti chamisa ngaatonge, nekuti vari kuratidza kuti vakundikana. Hakuna chinhu chinorwadza sokuti suti tinoita katiza kumusha kutouya kunozvitopiswa nokuda kwomunhu mupenyu unenge achirarama arimo muZimbabwe imomo, nokuda kwokuti iye unenge achiri achiguta. Tarwadziwa vana veZimbabwe, tarwadziwa. Ngatibatsiranei kuti titaure navamunangarwa, vamunangarwa vati ndavabvume kuzorora.
Ii manhero akanaka mukoma Jongwe. Ini ndini Tomasi Mpofu, ndiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa kunoko. Zviri kuitwa navamunangagwa izvika. Vamunangagwa vari kurega mutengo uchingokwira. Dai zvavangotaurana navo neruso ndichamisa, vagonobatira Zimbabwe pamwe chete. Ndatenda.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka mukoma Jonga namukoma Blessing. Iniwo ndinonzi Peter Tetwa, ndotaura ndiri South Africa kumurokweng. Maonero angu dai vaikwanisa kutaurirana vachamisa navamunangagwa pamwe zvinhu zvingashanduka muZimbabwe. Dai kwasa kutaurirana vasavengana. Chiripo chii chinodikana kuti vataurirane nyika iende mberi, vana veZimbabwe tione kurarama. Nekuti umwe naumwe angamira ari side rake, hapana chinobuda. Asi chinodikana kuti tichise musoro pamwe chete, tione kwatinobva nekwatinoenda. Ndiwo mashoko endingada kutaura iwawo.
Yelo yelo pa Studio 7 apo, mamukasi. Uyo baba Gaulo ngasatarisa zvaasikazivi. Kana chiri kunyara ngangonyarara musi, kutongotaura zvinhu zvaasina kana ruzivo nazvo. Kana chihore mari iyi mugavhumendi, ngangohore mari iyi achingozvishirikira nemhuri yake, kutongotadziza kutaura zvakanaka. Madhokuta vari kubva pakliniki kushanda mumabasa makliniki kubudisa ndivo vanhu. Taneta ndovana. Ndovanongoziva mara musi. Vangavanoshana muZimbabwe. Kota ndinoshana muZimbabwe, tiri kota shengo rine nzara. Zvinoreva kuti izvozvo. Kungouraya nyika mahara musi.
Makadiko vashamari ari paStudio 7, muri kutaurawo naAntoni. Indati toda kubvunza panapa kuti ko uyu munhu anonzi Gaulo kana achitaura kuti hanzi sabotage ndo iri kuitwa nemadoctors, pakarwara former president vamugaba vakashayika kuSingapore, madoctor aiva pastrike here vachiwenga, I think vane over 2 months vari kunze kwenyika vari kurapwa. Pavakatanga kuenda madoctor anga ari pastrike here? Why achitaura zvinhu zvakadaro so?
Manzwa vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango masangano nemakambani ekuChina makumi maviri nemasere, ichiti ari kutyora kodzero dzevanhu vechiUga nevezvitendero vechiMuslim. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hadzifunge kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yeMozambique dzichafamba zvakanaka, nekuti kurwisana pakati pemapato kuri kuramba kuchiwedzera. vanotivo varwi vanopfurikidza mwero vari kunetsa kumaodzanyemba kweMozambique, ukuvo vanofamba vachitsvaga rutsigiro rwemapato avo vachirwiswa izvo zvakonzera kuti veruzhinji vatye sarudzo iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi kugadzirisa nyaya yeuwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kutiza misha yavo pasi pose pamusoro pekusagadzikana kana kurwisana munzvimbo dzavo, urombo nezvimwe zvinokonzerwa nemamiriro akaita kunze. United Nations High Commission for Refugees inoti vanhu vanoita mamiriyoni makumi manomwe nerimwe vakamanikidzwa kubva mumisha yavo. Mukuru webazi iri vaFilippo Grandi vazivisa kuti mumwedzi miviri iri kutevera vachashedzera musangano mukuru wepasi pose kana kuti Global Refugee Forum kuti pakurukurwe mhinduro dzekudzikisa huwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kutiza misha yavo.
Chema, imi nda chema, nda chema.
Neni wakafa,
ngati peipa njinji baby, tuenda.
Ndoda chingova iwewe neni,
ngati gara mesa aja muna ipa. Munga teni, tueni na siti ngori tuchete, hanifunge kune chingati nete.
You and me, Chete. A pan of chingati nete.
Che no one's a person is a man or two. One of them in money. Nemutauro, Kobago, Haman, Shamani. But the 32 Takafari, Wamogatini. Got the farmers educated them, but Simbaramai.
In a deep and dark, I see you and in order. Rudo Wangu, Dino Paiwe. Baby, a pan of chino shota. And the Boku see an endota.
So no da. Ndoita chero hasi usazonjisa mutero ndipika pandiri chingoita wani mufero
baby jaunada himi ndoita chero handi pokutkisa mutero handi kusie ndini ndega kero
katira vamesa ata muna ipa mukateni tuenda setingori tuchete handi funge kune chingati nete. Munomune mufaro hona tunjiva
dati wona mbero rerudora rira gati ite jatai vavarira
pamoyo wakandi bata ipapo nijaku bata ipapo
hana zikurovera na zicha itapo
bata ipapo nijaku bata ipapo
hako nanga nidapanga so
kisa unoda ini ndo itachero hasi usa zonjikisa mchero nipika pandiri chingwe ita wani mufero.
Baby, jaunada, himi mba ita chero. Handi pokuchkisa mchero. Handi kusie ndini ndega kero.
Katira la mesa ata muna iwa. Muka kedi, tuenda seti mwani tujete. Handi funge kune chingati nete. Tega, tega.
Handi pokuchkisa.
Inki di muka deni. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuyambira hurumende kuti vashandi munyika yose vacharatidzira pamusoro pekusagadziriswa kwezviri kunetsa vana veZimbabwe. Kanzuru dzekwekwe nechegutu dzinopiwa mamiriyoni emadhora kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa uye masoweji. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wandendiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.